Vamwe vagari muBulawayo nhasi vafambira dhongi rakaora apo vasvika pasitoo vachifunga kuti vachapinda mumusangano wekuti vape mafungiro avo kukomiti yeparamende inoona nezvemitemo pamusoro pekuvandudzwa kwemitemo yeElectoral Amendment Bill neInsolvency Bill. Musangano uyu waiva wakashambadzwa uchinzi uchaitwa nhasi musi wa4 zvita, asi vanhu vazoudzwa kunzi musangano uyu wakatoitwa nezuro. Mumwe wevasvika pasitoo ndemumwe mugari angozvidoma nezita rekuti Michael, uyo ati arwadziwa zvikuru nekuti haana kuwana mukana wekupa pfungwa dzake.
Ndanauya kuti ndizouya kupublic consultation meeting iyoyi pandaona vasipo. Zvitanzaura hanzi vanga requesta kuti vaitane nezuro, but then vakanga vakataura mumass media kuti vanofanira kuita nhasi. Saka isusu kutotirwadza kusema citizens kuti no, isusu we should be in a position kuti attend such meetings for decision making, but then even they didn't notify us.
Mukuru wesangano rehashtag This Constitution Our Constitution, Muzvare Abigail Mupambi, vati kuvandudzwa kwemutemo une chekuita nesarudzo kwakakosha zvikuru zvekuti veparamende vangadai vakanyatsozivisa vanhu zvizere kuti musangano uyu uchaitwa rini.
Chinhu isingatarisirwi zvikuru sei padare rakaita sereparamende, uye tichitarisira kuti nyaya iyei zvikuru sei takatasana maelectoral reforms, inyaya yanetsa kwenguva refu, yanga yakasvinirirwa maziso nevanhu vakawanda. Saka kana yongomuka yonzi chiriporipocho zvachinja, kuti tichinzwisisa kuti imisteki zvarongwa kuti zvimire nenzira iyoyo kana kuti zvinorevei, zvinenge zvisina kumira zvakanaka.
Mutauriri webato rezapo vaipitule Maposa vashorawo zvakaitwa nekomiti yezvemutemo vakati vanoimba kuti vachapa vanhu vose munyika mukana wekupa pfungwa dzavo sezvinofanirwa kuitwa kuchitevedzerwa bumbiro remitemo yenyika.
Takatarisa kukosha kwakaita zviri kufambirwa neparliamentary committee zvemaelections. Tanga takatarisira kuti parliament ichazivisa vanhu munguva yakafanira, uye nenguva nguva nemazuva akarurama, kwete zvaitwa izvoti vanopesanisa mazuva. Nhasi vanhu vazoshaya kusangana navo ivo vanga vati musi wa4. Saka tiri kutarisira kuti inyaya yavanofanira kugadzirisa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kune munyori weparamende vakennedy chokuda panyaya iyi. Mune imwewo nyaya, chikamu chechina chinove chekupedzisira muchirongwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota chatanga nhasi munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Kusvika pakapera chikamu chechitatu musi wa1 zvita, Bulawayo ndiro dunhu richine vanhu vashoma vanyoresa munyika mose. Dunhu iri rine vanhu zviuru zana nemakumi matatu nezvinomwe vanyoresa kusvika pari zvino. Vanhu ava zvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana pane vanhu vanotarisira kunyoresa mudunhu iri. Mukuru weZimbabwe Electoral Commission muBulawayo District, Amai Stokozi Lekupe, vaudza Studio 7 parunare kuti pakutanga kwechikamu chechina nhasi vange vachinyoresawo vanhu vanonzi muchirungu maaliens, avo vaive vanzi havakwanise kuti vanyorese kuti vagovhota. Amai Kupe vati vanotarisira kuti izvi zvichabatsirawo kusimudzira uwandu hwevanhu vachanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. Zvichakadaro, mutauriri weboka rechidiki mubato reMDCT vaBrian Dube vati bato ravo rinoramba richikurudzira vanhu munyika kunyanya vechidiki kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota, vachitiwo vanhu vanofanirwa kushandisa mukana wemutemo wekuti maaliens vava kubvumirwawo kuti vanyorese.
Isusu sevatungamiriri vevechidiki tiri kuti vechidiki vese vemuZimbabwe ngavaende muhwandu hwavo vanorejista kuvhota, kunyange pazvitupa zvavo pakanyorwa kuti alien. Kana vakangozvarigwa muZimbabwe chete vanoenda vane birth certificate ravo rakareba rinoratidza nzvimbo yavakazvarigwa, vobva vaenda vonorejista kuvhota. Pakurejista kuvhota kunongodiwa proof of residence inogona kudhindwa naCommissioner of Oaths. Saka tiri kuti vechidiki vese ngavauye varejiste kuvhota neuwandu hwavo.
Chikamu chekupedzira kuti vanhu vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota chinopera musi wa19 mwedzi uno. Mukuru anoona nezvesarudzo muzek vautiile Sligwana vaudza Studio 7 kuti havakwanise kutaura kuti mazuva echirongwa chekunyoreswa kwevanhu achawedzerwa here kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.